Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 30 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti haione zvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibudirira kuvhota zviri munyika dzazvigere musarudzo dzegore rinouya.
Handinotoona ndechekuti vanhu vanofanira kutotsvaga dzimwe nzira sekuona kwangu kubatsira nemari nevari kumusha kuti vakwanise kumhanya nebasa riri kuda kumhanya.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roshanda nevagari vedunhu reHwange kumateveleland north mukuwanisa vana magwaro ekuberekwa. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Mary Moyana vekereke yeChurch on the Hill uye vachitungamira sangano remadzimai reGlorious Women.
Ndinotaura neshoko raMwari kuna Isaiah 43 kubvira paverse 18. Shoko raMwari rinotaura kuti usarangarira zveshure kana kurangarira zvakapfuura. Tarira ndirikuita chinhu chitsva, woona chaakutomukira. Saka Mwari vane zvitsva zvavakuda kuita.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa vanoti havaone zvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibudirira kuvhota zviri munyika dzazvigere musarudzo dzegore rinouya, vachiti hurumende yeZANU PF inofunga kuti vanhu vari kunze kwenyika havadi kuivhotera. Dr. Magaisa vanoti chingatokwanisa kuitwa nevari kunze kwenyika kubatsira vari kumusha nemari kumapata anopikisa avanenge vachitsigira, pamwe nekuchangamutsa hama dzavo kuti dzivhote zvine ungwaru. Izvo zvinoteverawo kuverengwa svondo rapera kwemutongo wakaturwa mudare muna 2013 uchinyima vari kunze mvumo yekuvhota uchiti hurumende haimanikidzwi kuita izvi. Ngatinzwe hurukuro yatakaita navo pamusoro penyaya iye.
Handione diaspora vhoti ichibuda muna 2018. Handioni vanhu ava vachibvuma kuti vanhu vekudiaspora vavhote, nekuti iye vanofungaka kuti vanhu vekudiaspora havari kuvavhotera. Saka ni havakwanisi kuti vachinje zvizvikuta zvavanoda. Chandinotoona ndechekuti vanhu vanofanira kutotsvaga dzimwe nzira sekuona kwangu kubatsira nemari nevari kumusha kuti vakwanise kumhanya nebasa riri kuda kumhanya. Kubatsirawo kufundisa vari kumusha, muchitaurawo navo kuti vanzwisise kuti vanhu vapukunyuke mumhosva yavari vanofanira kuchinja zvinhu zvavo nemaitiro nemafundi avo sei. Saka ndinoona hangu kuti iya inonzi influence pachirungu ndo ingatokwanisa kuitwa nevanhu vekudiaspora vachibatsirawo mapato ari kupikisa kuti akwanise kuwana cheuviri kuitira kuti varwisane, nokuti ZANU PF ine maresources akawanda ka. Vanogara nemaresources ehurumende, vane maresources avanotorawo kumabhizinesi anenge achanzi tipei zvakati kana vachida kuita musangano tipei marori tipei chikafu. Zvino vanopikisa havana zvinhu zvakafanana izvozvo.
Ko, nyaya yekuti munhu anenge achigara kunze kwenyika ozonovhota ari kana kuzumba, vari kumusha ikoko vanogona here kuti hauna kugara munzvimbo iyoyo kwenguva yakareba zvakati saka haukwanisi kunyoresa uri mudunhu?
Pamutemo unoti iwo kunogona kuitwa inonzi objection. Objection zvoreva kuti imi mukauya vakandemiri mukati moda kuuya kuzovhota, moda kuvhota muwadhi mangu, indogona kuenda. Ndinoti uyu kandemiri haagari muno, akabva muno 10 years ago. Asiwo muno kana ivo vacho vanoita zvekuvhotesa vakabvumirira nazvo, zara kandemire rotobviswa pa voters roll. Saka ndo zvimwe zvandiri kuti zvipinga izvo zviri pamberi zvinokwanisa kusangana nevanhu vekudiaspora. Nekuti vanenge vachinzi hamugare muno, pakaitawo vamwe vanoyota aiwa dai mavabvisa, havafaniri kunge vari pavoters roll. Ndiwo maproblem andinoona ari kuitika panyaya yekuvhota kwevanhu vari kudiaspora.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuUnited Kingdom, Dr. Alex Magaisa, vari parunare kuKent kwakare neStudio 7. Nekuda kwehuwandu hwevana vasina magwaro ekuberekwa mumaruwa edunhu reHwange kumateveleland north, rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga riri kushanda nevagari vemunzvimbo iyi richivabatsira kuti vana vavo vava nemagwaro akakosha aya. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Cedric mukomana ane makore manomwe kuzvarwa uye anogara nambuya vake kusidhinda inove muward 8 kuHwange. Cedric ari mugrade 3 uye sevamwe vana vezera rake anofarira kuita mitambo yakasiyana-siyana kuchikoro, kunyanya bhora nekumhanya. Mumakore mana anotevera, Cedric anenge onyora bvunzo dzegrade 7. Asi Cedric anoti anoshushikana pamusoro peramangwana rake nekuda kwekuti haana gwaro rekuzvarwa sezvo amai vake vakamusiya nambuya vake achiri mucheche. Cedric ndemumwe wevana nevamwe vabvezera pamwewo nevanhu vakuru vakawanda vasina magwaro ekuzvarwa mumaruwa eHwange. Kanzura wenekabanda maward vaAloisio Chiuswa vanoti kusave nemagwaro ekuzvarwa idambudziko rakatekeshera mumaruwa eHwange, vachiti pane zvikonzero zvakawanda zvinoitisa kuti vanhu vasave nemagwaro aya, kusanganisira kushaya ruzivo rwekukosha kwawo.
Kushayikwa kweruzivo kuti mwana kana akanga asina birth certificate mubereki ambozvione kuti zvinhu zvakaita sei.
Vesangano reWorld Vision vachishanda nemamwe masangano pamwe nemapazi ehurumende pasi pechirongwa cheChild Rights Protection Campaign vari kushanda nevagari vemumaruwa emuHwange vachikurudzira pamwe nekubatsira kuti vana vawane magwaro ekuzvarwa. Muzvare Unity Nyoni, avo vanoshanda nemamwe masangano aya, vanoti chimwe chezvikonzero zvinoita kuti vana vasave nemagwaro ekuzvarwa inyaya yekuti vamwe vana vanozvarirwa mudzimba uye kuti vabereki vanoshaya mari yekuenda kumahofisi anotorerwa magwaro aya, pamwe nenyaya yekuti vabereki vakawanda vanobuda kunze kwenyika vachisiya vana vari mumaoko ehama dzavo dzakwegura idzo dzisingazokwanise kuvatorera magwaro aya.
Chikonzero yekuti vasina mabirth I think distance kubva pano kuenda kwange vedu vekure kuti unotora mabirth certificate. The other one is that vamwe vari ignorant, avazive kuti rubatsiro rwebirth certificate chii, because chero vabereki chaivo chavo vamwe havana mabirth, havana zvitupa, so havanyatsokukoshesa kuti birth yakakosha muupenyu hwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa huwandu hwevana vasina magwaro ekuzvarwa mudunhu reHwange kubva kune mahofisi aregistrar general munzvimbo iyi. Asi kubva pakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu kuti vatorese vana magwaro ekuzvarwa, veWorld Vision vanoti vakakwanisa kubatsira vana vanoda kusvika zana mumaward maviri esidhinda nenekabandama. Amai Silahlekelwe Zvanda mudzidzisi pane chimwe chikoro muHwange. Amai Zvanda vanoti nyaya yekuti vana vakawanda havana magwaro ekuzvarwa inoitawo kuti muzvikoro zvakawanda musave nevana vakawanda sezvo vana vechikoro vachifanirwa kuve nemagwaro ekuzvarwa. Amai Zvanda vanoti vanozopedzisira vatora vana vasina magwaro, asi dzimwe dzenguva vana ava kunyanya vanasikana vanozosiya chikoro panzira vakawanda vavo vachiroorwa.
Vazhinji vanotoroorwa vaine 12 years, 13 years. Nenyaya yekuti anenge asisina chekuita chizvitsvandi topedzisira ngoti achirigaende waniko.
Kanzura Chiuswa anoti nyaya yekuti vamwe vabereki havakoshesi kuti vana vave nemagwaro ekuzvarwa inowedzera urombo, vachitiwo kunyange hazvo vamwe vabereki pamwe nevamwe vanasikana vachifunga kuti kukasika kuroorwa chinhu chakanaka, izvo zvinotoita kuti urombo hwavo huwedzere. Pave nenguva yakawanda varwiri vekodzero dzevanhu vachiti nyaya yegukura hundi ndicho chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti vanhu vakawanda mumatunhu emateveleland nemidlands vasave nemagwaro ekuzvarwa sezvo hama dzavo dzakaurayiwa panguva iyi. Vamwe vanotiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa kuti vanhu vemumatunhu aya vawane magwaro ekuzvarwa kana zvitupa. Munguva pfupi yapfuura, registrar general vatobayiwa mudede vakabvuma mune rimwe bepanhau rehurumende kuti Mateveleland North ndeimwe yenzvimbo dzine vanhu vakawanda vasina magwaro ekuzvarwa munyika. Asi vakaramba kuti kutadza kwebazi ravo kugadzirisa nyaya iyi kune chekuita nenyaya yegukura hundi. kuwene gwaro rekuzaru wanaro kuno guna kuwene kwa sechuni chisina maturo asise zawe kuwene kwa newamwe wagariwe kumaru wae kuwange magwaro ya haka kosha zukuru kunyanya kubana wadiki sezo wanenge ukwanisa kuenda mberine chikoro kana vai nao. Ndaka mira Studio 7 kuwange ndini Taoraishawa.
Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union rinoti varimi vechibage vari kufara zvikuru nekubhadharwa mari iri pamusoro kwavari kuitwa neGrain Marketing Board mushure mekunge vatengesa chibage chavo kuboka rehurumende iri. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunyanga hazvo varimi vasiri kubhadharwa mari uri musho, mari dzavo dziri kuiswa mumabhanga avo umo vari kuzokwanisa kudzishandisa pavanenge vodzida. Hurumende yakazivisawo kuti chibage chapinda mumatura eGMB chawanda zvikuru, asi vamwe varimi vaichema nekurambwa kwechibage chavo neGMB chichinzi chine unyoro hwakanyanyisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZakaria pamusoro penyaya iyi.
Matura ichokwadi ari kupfachukira, iye zvino takatonzwa kuti kuconcession matura atozara. Varimi vakufanira kuti vachiindisa grain yavo kunana Lions Den, matura ari kuzara. Zimbabwe iko zvino ndiyo nyika inobhadhara chibage chatinoti grain chipatani mari yakawandisa kutopfuura dzimwe nyika dzose, $390 per ton. So varimi vari kupuwa mari, vari kupuwa mari dzavo, vamwe vanopuwa dzichiiswa mumaaccounts vozonodzishandisa vachiita zvekuswipa izvi nekuita mamoney transfer aya, vamwewo dzinopuwa dzichiiswa pamafoni. Ndo watova muraramiro wacho kuti vanhu vatarisire kuti kuchauya zvemusho wecash. Iko kune kwangu wakungorotawo hako, asi kuti zvose zvinoda kuitwa nomunhu pafoni yake kana kuti mubank account zvose zviri kugona kuitika.
Kouyawo vanga vachitengawo kunze kweGMB vatingati makoronyera vanga vachinotenga muvarimi, zvichiri kuitika here izvi?
Unonzwa pano neapo kuti zviri kuitika nenyaya yekuti kuchine varimi vamwe vanoti zvingava nanhasvo kuti rasiki kune 390 ipiwe 120 cash nekuti unoda kubata mari. Zvino paunoda kubata mari ipapo, mari zhinji yawakatamburira gore rose iri kuinda noumwe munhu, nokuti iyeye wapa ari kuenda achinotengesa kuGMB achinopuwa 390 iyoyo agoishandisa mushandisiro watatichitotaura iyoyo kuti pafoni muakaunti vachiita matransfer vachiswipa. Zvino varimi vazhinji vanopfuririka nenyaya yekuda kubata mari muruoko, ndo vari kurasikirwa value nekukosha kwechibage chavo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Taka Kapikinyu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzemagariro evanhu vari muno muWashington DC. Makadii mukoma Taka?
Ndiri pangu makasimba mukoma Zulu.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Taka tane nguva tisatambokurukura. Nhasi tinoti tinge chimbotarisa nyaya yevechidiki vari kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kuona vana muzvare Fadzai Mahere kuMount Pleasant uko, kotiwo muzvare muSvaburi vari kuenda kuBlawayo South, nevamwewo vatiri kunzwawo kuti vari kuda kupinda mune zvematongerwo enyika. Munoonawo sei chiitikwecha?
Inini ndiri kutofara nezviri kuitwa nevechidiki, nokuti kwenguva refu tagara tichiisa upenyu hwedu mumaoko evakuru tichingoti kana vakuru ndo vachatibatsira ndo vachatunzira pundutso asi tazoona kuti mushure mamakore 37 hapana kana chabuda pakuisa mupenyu wedu mumaoko evakuru asi yezvino yava nguva yekuti isusu vechidiki titore mukana tive tisu tinotonga tive tisu tinoita madecisions enyika saka ini ndiri kutofara nevanhu vatanga kuda kukwidza vakaita semaindependence asi ndinoda kukumbira vemapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe kuti vanyanyopowo mukana kana vakapowo madzimai mukana isusu vechidiki tinove tinopfuura chikamu chakaita sechidimbu chevanhu vachange vachikwanisa kuvhota uye chidimbu chevanhu vari population yemuZimbabwe saka ndinokumbira inoni kuti titipuhwe mukana kumapato ezvematongerwo enyika tisati tanyatsopinda idudu isusu vedu tega tisemaindependence asi tikapinda semaindependence takuda kuratidza kuti isusu taneta nemapato ematongerwo enyika takudo kuti isusu zvido zvedu zviendeswe pamberi
asi zviri kuitwa nevechidiki ava munoona zviine pundutso here tichitarisa kuti nyaya yekuti munhu anzi akwikwidza akazvimirira inogona kunge iri nyaya inoti inetsei
chajaira vanhu ndechekufunga kuti vemapato mapato ematongerwo enyika ndo achatipa pundutso ndinofunga kuti basa raMP chairo chairo vanhu havarizive ndo pari kuita kuti vanhu vanyanyonyunyuta vanhu vanyanyofunga kuti vakamirira semaindependence havakwanisa kuzomirira zvido zvevanhu asi ndiri kutokumbira hangu kuti kana paine vakawanda vane shungu dzekuita maindependence muZimbabwe ngavaite maindependence taneta nemapato ezvematongerwo enyika izvo
ko kubudirira kwavo nekuti tikatarisa nhoroondo yacho yeZimbabwe hakuna munhu akakwikwidza akazvimirira akanyatsobudirira
aiwa vechidiki vanhu vagara vane kwavanobva nako tinovaziva vari maactivists tinovaziva vachiita zvakawanda kuthis flag fadzai mahere uyu imba yemusvaburi agara anotaura nezvematongerwo enyika saka handione paine chingavatadzise kuti vakwanise kubudirira ndinoda kukumbira hangu kuti kana varipo vakawanda ngavaungane vaise musoro pamwe vaone kuti vangakwanisa kukwidza sei semaindependent ngavasamirirawo kuti uchada zita rangana kuti rikubatsire kuti iwozobudirira pamberi apa vanokwanisa kubudirira vega vakaramba vakashinga vakaratidza kuti vada kuendepi vada kutora nyika kuti iendepi vada kuti maconstituencies avo kunge kwakamira sei ndinofunga zvanu ramangwana ravo riri pakajeka
tichitarisawo imwe nyaya iri kunetsa vamwe vari kuti vachapatsanura mavhoti nekudaro munhu anopedzisira abudirira pa ibato rezanu pf
aiwa ka hakuna munhu anonzi muridzi wevhoti yevanhu vanhu vaanovhotera vavanoda vanhu havavhotere bato vanhu vanovhotera munhu achamirira zvido zvavo kana akauya ari wekuzanu pf vachamuvhoterai kana akauya ari wemudc vachamuvhotera asi kana vasingade mapato mairi aya kana rimwe bato richatonga vachido munhu ari independent zviri kwavari nyaya dzekufunga kuti mapato ematongerwo enyika ndo achatunzira pundutso kakuti ndo achanga achitipa maMP yakapera vanhu ngavatokanganwa ivo mapato ematongerwo enyika ngatokanganwa kuti vagara vaine vhoti yevanhu nekuti vari kunzvimbo dzakaita sedzipi aiwa ngavaarwire ngavaende pamberi vataure zvavaroda kupa vanhu ndo zvichawanisa vhoti saka ukakwanisa kutaura izvozvo uri independent uchawana vhoti yako hapana munhu ane vhoti yemunhu
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma taka nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda mukoma zvikuru
avo vanga vari mukoma taka kapikinyu vanogara muno muwashington dc muamerica aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekera nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndichiti mirare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina jonga kandemiri
iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Mary Moyana vekereke Church on the Hill uye vachitungamira sangano remadzimai reGlorious Women.
Hakuna zita sera chetu
noita Pastor Mary Moyana tinotungamirira church inonzi Church on the Hill pamwe chete negungano remadzimai rinonzi Glorious Women
ndiyo dzechitendero tinoimba musanganiswa chirungu chishona zvese nechindevene zvakarewo apo neapo
Sangano irira muno tungamirira remadzimai.
Mhm.
Muno ite ichazvizvi.
Isu tinobatanidzwa yemadzimai. Tino sangana semadzimai zvikuru sipa masocial media, WhatsApp. Tinosangana mazuva ese, tinomuka pamwe chete towana nguva yekunamata kuri kuseni kuya. Tapedza togoverana shoko raMwari. Tazopedza tozopanana musoro wenyaya watichataura kana watichakurukura kana tichadzidzisa pamusoro pavo zuva iroro, zvekuti tiri kuona madzimai akawanda vachibatsirika, vamwe vamunhanano dzavo, vamwe vokuwana mabasa emaoko ekuita, vamwe vokutengeserana pakati pedu ipapo. Saka tiri kusimudzirana semadzimai.
Vamwe vangada kuziva kuti Pastor Moyana vambori munhu akaita sei.
Ini ndakakurira kumusha kwedu kunonzi Kunyanyadzoko kuChipinge, kwevanokuziva, kwandakaberekwa kunonzi kwaRwizi. Ndiri mwana wekwaRwizi. Ndakazoroorwa kwaMoyana naPastor Stanley Moyana. Mwari akatiropafadza nevana vana, vasikana vatatu nechikomana chimwe chete tiripedzisira. Chikoro ndakadzidza kuUniversity of Zimbabwe, pandakawana Bachelor of Arts in Archaeology and Geography. Ndikazoitawo chikoro chekudzidza Bhaibheri kunonzi kuAmfic, ndokwandakadzidza. Ndikazoita degree zvakare reBhaibheri Westlands University. Pari zvino ndikuita chikoro cheinonzi Life Coaching, kwatiri kudzidziswa kudzidzisa vanhu pamusoro peupenyu, ingava kumabasa, makuriro, araramiro atinofanira kuita. Saka ndiri munhu asina kumira kudzidza, tichiri kungopfuurira mberi nekudzidza.
Munoona kushandira Mwari semufundisikadzi riri basa riri nyore here, uye makapinda sei muchifundisi?
Ndakapinda muchifundisi nekuroorwa. Ndakaroorwa mufundisi murume wangu anga atove mufundisi nechekare, asi ndakagara ndichikura ndaingozviziva kuti kunenge ndokwa ndichapedzisira ndazosvika. Asi ndakazonyatsochipinda mubasa raMwari iroro kuburikidza nekuroorwa. Basa rechifundisi kana uchiriita uri munhu akadanwa naMwari kuti uriite, hongu harina kureruka, asi unonyatsonzwa kuti ndiri panzvimbo pandinofanira kuva. Nechirungu you feel fulfilled, kuti ndirikuita zvandakadanirwa naMwari kuti ndiite, kunyange zvisiri nyore. Madambudziko anosangana fundisi akasiyana siyana, all shapes and sizes. Saka hazvingati riri nyore, asi kuti kana uri panzvimbo paripo pawakadanirwa naMwari, paunoriita unonzwa kuti ndiri panzvimbo, you feel fulfilled, unogutsikana.
Shoko ramungasiyire vatendi vechiKristu.
Ndikada kukurudzira vatendi variko kunze uko kuti shoko raMwari rinotaura kuti tarira, ndiri kuita chinhu chitsva. Behold, I'm doing a new thing. Handizivi kuti wanga uchiritarisa, wanga wakatarisana nezvinhu zvakaita sei muupenyu hwako pari zvino, kana kuti ranezuro rako rakadii. Zvichida harina kumira zvakanaka, zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, asi Mwari vari kuda kuita chinhu chitsva newe, sezvinotaurwa mushoko raMwari kuna Isaiah 43 kubvira paverse 18. Shoko raMwari rinotaura kuti usarangarira zveshure kana kurangarira zvakapfuura. Tarira, ndiri kuita chinhu chitsva, woona chaakutobukira. Saka Mwari vane zvitsva zvavakuda kuita neupenyu hwako. Chikanganwa zviri kumashure, kutambura kwawakaita kumashure, kushushwa kwawakaita kumashure, makuriro nemarerero wawakaita asina kunaka, Bhaibheri kuti kanganwa zvose izvozvo, utarise zviri mberi. Vakagadzira motika, vakagadzira windscreen yekumberi yakakura maningi, asi tumamira tuya tunoratidza zviri kumashure tudiki kuratidza kuti vari kuti tarisa as you drive, you know, the vehicle of your life, look ahead. Tarisa kumberi, kune maopportunities mikana yakaiswa naMwari iri mberi kwako. Usatarisa zviri kumashure, nekuti zvinokupiringisa pane kwauri kuenda, kune kwauda kuendeswa naMwari. Saka ndinoti regerera kana wakatadzirwa, so get kanganwa zvawakaitirwa. Ndinotiziva ehe wakarwadziswa, asi izvozvo kubatira pane izvozvo hazvikuendesi mberi mune ramangwana rako. Saka kanganwa zvakare, kunanavira zviri mberi. The Lord is about to do a new thing in your life. Mwari wada kuita chinhu chitsva muupenyu hwako. Just release your past. Release your past hurts. Release what has happened in your past and look forward to what God is about to do in your life. God is about to surprise you with great good. Only if you can release your past and look ahead to your future. Isaiah 43 from verse 18 and 19.
kunadita sera chef kana no tega hakunari we takadaro taro pone
Kambo akuna zita kachiva kuna Pastor Mary Moyana vanotungamira kereke ye Church on the Hill uye vachitungamira sangano remadzimai re Glorious Women manzwa hurukuro yavaita nemutoro wedu nau Praxides Jeremiah we Studio 7 sezvongo yedu yapera regai titarise misoro yenau zvakare. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika nemutemo inoti haioni zvisaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibudirira kuvhota zviri munyika dzazvigere musarudzo dzegore rinouya nekuda kwemutemo wakataurwa wakaturwa nedare uyo unoti hurumende haimanikidzwe kuvhotesa vari kunze kwenyika. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roshanda nevagari vemudunhu rehwange kumateveleland north mukuwanisa vana magwaro ekuberekwa. Nhasi muchikamu chedu chechitendero manzwa hurukuro yakaitwa naPraxides Jeremiah weStudio 7 naPastor Mary Moyana vekereke Church on the Hill uye vachitungamira sangano remadzimai reGlorious Women. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.